Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 4/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takabva tavanyorera vekanzuru yechitungwiza musi wa 31 December 2021. Tiri kuvarangaridza kuti section 74 yebumbiro yemutemo inosungira kanzuro yechitungwiza kuti kana ikange iri kuda kupunzira vanhu dzimba dzavo inofanira kunge kutanga yawana court order. Kunyanyisa dzimba dzinogarwa nevanhu vangakanga vasina kuwana order yaivabvumidza demolition order iyoyo.
Kanzuro yechitungwiza inoti haichaendereri mberi nekupwanya zvivakwa zvevagari vemudhorobha. Vakambove mutungamiri weHighlanders Vandumiso Gumede varadzikwa nhasi. Zimbabwe yotarisana nezvirango zveFIFA zvichitevera kukundikana kwayo kutevedzera zvakatarwa nesangano iri. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yechitungwiza inoti haichaendereri mberi nekupwanya zvivakwa zvevagari vemudhorobha iri zvainoti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mekunge vagari vedhorobha iri vapikisa urongwa uhu vachiti zvaida kuitwa nekanzuro izvi zvaizvidza mutongo wakaturwa nedare repamusoro gore rapera. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vakafana bata chigaro chemunyoro wekanzuro yechitungwiza kana kuti acting chamber secretary vaRaymond Gwinyai Wenyeve vanyorera magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayo ari kumirira sangano revagari vekuchitungwiza reChitungwiza Residence Trust vachiti kanzuro yavo yambomisa urongwa hwekupwanyira vanhu dzimba nezvimwe zvivakwa zvinonzi nekanzuro iyi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo panzvimbo yeChitungwiza Town Center. Kanzuro yechitungwiza kuburikidza nevakafana bata chigaro chamabharano wekanzuro iyi kana kuti town clerk amai Evangelista Machona yakanga yaburitsa chiziviso kuvagari ichiti vose vane zvivakwa zvakavakwa pa town center nedzimwe nzvimbo dzakakomberedza nzvimbo yemabhizimusi iyi vasina mvumo yekanzuro zvisinei nekuti ndivo varidzi here kana kuti kwete vaifanira kuputsa zvivakwa izvi vega kanzuro isati yavapwanyira. Asi mutsamba yavo iyo remoko yeStudio 7 vawenyeve vati kupwanywa kwezvivakwa izvi kuchaitwa chete kana patevedzerwa zviri mubumbiro remutemo yenyika pamwe nemutemo unobata nyaya dzemadhorobha weRegional Town and Country Planning Act. Bumbiro remitemo rinoti hapana munhu ane mvumo yekupwanyira munhu pekugara kana zvimwe zvivakwa asina kupiwa mvumo yekuita izvi nematare edzimhosva. Rimwe remagweta ezete lechara riri kumirira chitungwiza Residence Trust panyaya iyi vati nashe chinopfukutwa vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nedanho razotorwa nekanzuro yechitungwiza mushure mekunge vanyorera kanzuro yechitungwiza tsamba vachipikisa danho rakanga ratorwa nekanzuro iyi. Vachinopfukutwa vati vakayambira kanzuro yechitungwiza kuti zvayaida kuita zvaizozvidza dare sezvo dare repamusoro rakamisa kupwanyirwa kwaitwa vagari vedhorobha iri zvivakwa richiti zvaiva kunze kwemutemo uye zvaityora kodzero dzevagari ava.
Saka takabva tavanyorera vekanzuro yechitungwiza musi wa 31 December 2021. Tiri kuvarangaridza kuti section 74 yebumbiro yemutemo inosungira kanzuro yechitungwiza kuti kana ikange iri kuda kupunzira vanhu dzimba dzavo inofanira kunge kutanga yawana court order. Kunyanyisa dzimba dzinogarwa nevanhu vangakanga vasina kuwana order yaivabvumidza demolition order iyoyo. Takabva tati isusu yakanga iri kunze kwemutemo.
Vachinofukutwa vanotiwo zvakanga zvarongwa nekanzuru zvaisave pamutemo, sezvo kanzuru iyi yakanga isina kunyorera munhu umwe neumwe aizopwanyirwa chivakwa chake.
Takavaratidza ivo kuti pamutemo demolition order yavo yaifanira kunatsonanganidza dzimba chiburikidza nema address acho dzavaiti ndidzo dziri kufanira kupunzwa. Demolition order iyoyo votoiseva pamuridzi opa vagari vepadzimba ipapo, kwete kungobatanidza yongoitwa hochekoche zvese zvongoiswa kawani vasina kunatsoratidza kuti ndedzipi dzimba dzaizo affectwa.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vati sangano ravo rafadzwa nekuti kanzuro yechitungwiza yabvumawo kuti bumbiro remitemo rinofanira kutevedzwa zvizere. Pakatariswa nyaya yekuti kanzuro iyi yakambopwanyira vanhu zvivakwa zvavo gore rapera isingatarise zviri mubumbiro remitemo, zvakazoita kuti chitrust ikwire kumatare edzimhosva, zvakazopedzisira zvaita kuti kupwanywa kwezvivakwa izvi kumiswe nedare repamusoro.
Hakuna munhu ane simba rekupanyirwa munhu azvivakira imba yake pekugara, azvivakira pekuitira bhizimusi. Munhu nemunhu ane kodzero yake here? Mabhizimusi anodiwa munyika kuti nyika iende mberi. Going forward zvaapachena kuti kana tikakwanisa kubuda neuwandu hwedu tichiti varombota muga vanotitungamirira vachatya, tino bvisa tuvababhatidza tobvisa mweya wehumbimbidoga, mweya waana Smith, mweya wenguva yehurudhisha yekufunga kuti munhu wese asunga taya akapenda muhofisi ane mweya wekufunga kuti varombo vese havakodzera kodzero yekudya, havana kodzero yekuwana pekurara, havakodzera kuchikoro, havakwanisa kuenda kuchipatara. Tinofanira kuti tichibatana tivatsiure.
Asi vawenyeve vati kanzuro yavo ichine urongo hwekupwanya zvivakwa izvi kana yazadzisa zvose zvinodiwa nemutemo.
Mushure meunge kanzuro yareceiva tsamba yakabva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights yakaongorora kuti zvechokwadi ine mamwe masectioni emutemo unonzi Regional Town and Country Planning Act ayakange isina kuteedzera. Saka ndizvo zvaita kuti tisvike pakuita dzekuwithdraw demolition order yatakanga tabuditsa nekuti yanga isiri kuteedzera mutemo. Zvisinei, kanzuro ichine chinangwa chekuputsa zvivakwa zvese zvakaiswa patown center zvisiri pamutemo nevanhu vakazvisa vasina mapepa ekanzuro, zvisina kana kuapurovwa nekanzuro. Asi this time kanzuro paichaita matanho, paichatura matanho iwawo, ichateedzera mutemo wakaita sekubudisa maenforcement order inonzi inofanira kubudisa nesection 32 original town and country planning act. Saka chirongwa chekuputsa zvisikwa zvinhu zvese zvakavakwa zvisiri pamutemo chichiripo, asi this time chichaitwa tichiteedzera mutemo.
Gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vati tigozovafonera asi vazenge vasadare nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vakambove mutungamiri weHighlanders uye vakambovewo nhengo uye mukuru weZimbabwe Football Association Vandumiso Gumede varadzikwa nhasi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gumede vakashayamiswa 29 zvita vavigwa nhasi kumusha kwavo kuInyati mudunhu reMatabeleland North kuzadzisa chisuo chavo chekuti vavigwe pane vabereki vavo. Vagumede vakashaya mushure mekurwara neitsvo vakatanga kushanda semurairidzi, asi vakazoshaya vaita mukurumbira mukuru munyaya dzekutungamira zvenhabvu munyika. Mumashoko avo ekuchema vagumede, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vagumede vakaratidza unyanzvi mubasa rekutungamira zvenhabvu, izvo zvakabatsira kuti chikwata cheHighlanders chive nemukurumbira munyika mose. Vamwe vaive vakatarisira kuti vagumede vachapiwa ruremekedzo rwegamba renyika, asi izvi hazvina kuitika. Vakambove munyori mukuru wechikwata cheCapes United vaWellington Chando vaudza Studio 7 kuti vagumede vanofanirwa kurangarirwa segamba munyaya dzekutungamira zvemitambo munyika.
Vagumede angasiri administrator wefootball chete, angati sports, vatoti sports administration yeye, yekuti ndo zvatiri kuleka zvino vanhu vakaita seivo vatiri kushaya mune ma organizations akaita sana SRC. Nikati kuziya kwandakaita vagumede nini, nongwa sina basa yekuti uri team ipi. Vagumede munhu aizikanwa nenyaya yekunzi angari aibva kuHighlanders, asi kana pamba nyaya dzekubatsirana kuti mutambo unge wakadai, vagumede ndiwo munhu yainzi angaine open door policy.
Vakambove munyori mukuru wechikwata cheHighlanders variwo mumiririri wevhungu mudare reparamende vaOmega Swanda vanoti hapana chingataurwa munhoroondo yenhabvu munyika zita ravagumede richishayikwa.
Ndoka
mbete ni wamu waki doga kawa kazifa village wazisensa Maria FIFA doga nwazina kubutora zuzina pa mtemo Maria Zifa waka waka wazisensa Maria waka ziru waka kazira Zifa village nema ofisi ze Zifa waka tenga kwa Islanders kumeta waka tenga ofisi iluna Robert Mkane waka tenga camping house inozi California Hotel ili ulufeve kumeta kawana lisi na City Council of Bulawayo kuwana club grounds the wood trainer and SSA kumete ndiye chairman angari po kuchitwa all sports courts kwa Islanders so kusanganza wana rugby wana wana basketball wana chichi wai wapo because kumete ndiye akazviita kuti zviweko akatidzidzisa kuti bora rinoranwa usingaiti muhori.
Vagumede au vakashaya vave nemakore makumi manomwe nematanhatu vanopiwa ruremekedzo nevakawanda nekukwanisa kuita kuti chikwata cheHighlanders chive nenzvimbo dzachinoti dzacho izvo zvisina kukwanisa kuitwa nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira munyika. Zvichakadaro, vanhu vakasiyana-siyana kusanganisira maengineer anoshanda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vakuru vakuru vemakanzuru pamwe nevanhuwo zvavo vaungana pagungano rekuonekana nevaive mukuru weengineering services muguta reulawayo vasimela Dube avo vakashaya musi wa 30 zvita. Vataura varumbidza vaDube semunhu aive akazvininipisa zvisinei nechinzvimbo chavaive nacho uye zvisinei neunyanzvi hwavo mubasa ravo. Munin'ina wemufi vaIshmael Dube vati zvinhu pazvaive zvakaoma munyika pakutanga kwemakore a2000 vaDube vakaramba basa raigona kuvawanisa mari yakawanda kuSouth Africa vachiti vaida kushandira munyika yavo yeZimbabwe. Mumwe wevanhu vataura pagungano iri vaJoseph Chuma avakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vari wanhengo yeCentral Committee yeZANUPF vati vaDube vaisatarisa kuti munhu aibva mumba mani. Vachuma vati vaDube vaishanda vakazvipira vachiratidza unyanzvi mubasa ravo zvisinei nekuti nguva dzakawanda vaisave nezvikwanisiro zvakakwana. Mutedzeri wameya weguta reBulawayo vaMlandu Ncube vatsinhirawo izvi vakati vaDube vaive nyanzvi mubasa ravo uye sasachigaro weEngineers Forum musangano reUrban Councils Association of Zimbabwe vaibatsira makanzuro emumaguta nemadhorobha akawanda munyika neruzivo rwavo munyaya dzekuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakadaro. Munyori mukuru wekanzuro yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vati nekuda kwekuti basa ravaDube raive pamungo wemabasa ekanzuro vaigara vachishorwa kunyombwa nekupomerwa mhosva dzisipo asi izvi hazvina kuvadzorera kumashure.
Munhu anga achishanda nesimba achishanda zvakanaka kubva kwandakatanga basa 2016 kusvika parinhasi ndakasvika achishorwa zvakaipa kutidza kuti basa imbavha zvese zvinotaurwa zvese zvidzozvo zviri zvemanga manga. Kwakaitika commission akawanda ministry zake nemapurisa vachitsvakisisa nyaya dzese dzaipomerwa akapana kana mhosva yakaonekwa vainayo zvouchi zvese zvinhu zvazviri zvemanyemo. Madirectors ndoda kukutaurira hama yangu vanoshanda nesimba vasina zvokushandisa zvakakwana asi vachishorwa zvakaipisisa nevari vasingazivi.
VaDube vavigwa kumakuva Lady Stanley Cemetery vakashaya vave nemakore makumi mashanu nematanhatu mushure mekurwara kwenguva pfupi vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Varairidzi vari kumaka bvunzo dzegrade 7 vanonzi vari kupokana nedanho reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC rekuti vatange vaburitsa magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa vakawanikwa vasina COVID-19 vasati vatanga basa. ZIMSEC inonzi yakazivisa vose varairidzi vari kumaka bvunzo idzi nezvedanho iri kuburikidza negwaro rayakaburitsa svondo rapera. Asi mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobet masaraure vanoti ZIMSEC ndiyo inofanirwa kunge ichiona kuti vose vari kumaka bvunzo vavhenekwa kuti havana utachiwana weCOVID-19 kuburikidza nekuvabhadharira miripo inodiwa. Vamasaraure vanotiwo zvinoshamisa kuti ZIMSEC yave kuti inoda magwaro anoratidza kuti varairidzi havana COVID-19 here kana kuti kwete, asiwo vakanyoresa bvunzo idzi vasina kumanikidzwa kuburitsa magwaro aya. Kuvhenekwa nhomba nenzira yePCR kunonzi kunoita madhora makumi matanhatu emari yekuAmerica, mari inonzi navamasaraure yakawandisa kwazvo kuti iwanikwe nemurayiridzi avanoti ari kutambira mari shoma. asi mutauriri weZimsec amai Nicolette Dlamini vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vatambira chinyunyuto ichi kubva kuvarairidzi. Asi amai Dlamini vati kurudziro yekuti vari kumakabvunzo vange vakavhenekwa kuti havana COVID-19 here yakanangana neurongwa hwehurumende hwekudzivirira vashandi vayo vose pamwe nevana veZimbabwe munguva dzino dzedenda reCOVID-19. Vati kana iri nyaya yekuvhenekwa COVID-19, vanokurudzira kuti varairidzi vavhenekwa pachishandiswa nzira inonzi antigen yavanoti inoitwa pachena mumakirinika emakanzuru pamwe nezvipatara zvehurumende. Bvunzo dzegrade 7 idzi dzakatanga kumakwa nezuro. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iripo Zimsec iri kutotoa COVID test, unofanira kutanga watest uchionekwa zvakare kuti hausi positive kucovid, asi iri kuti munhu anoda kumaka wacho ngaapesane nemari yake kuti awane matest aya, zvichitaridza kuti uwane mapepa ya test yacho usina kuita yekutenga muraridzi anenge achida kushandisa $60 kuti aitwe matest aya. Tozotarisa muripo wavanovapa unenge uri pasi pemari yekuti munhu atotestwa kuti akwanise kuya kuzovamakira. Tichitarisa kuti ko inyaya yani anofanirwa kunge achimboita kuti pabasa pave sefi. Tinoona kuti ndiemployer anoita kuti paworkplace pave sefi. Taita dambuko reZimsec aita employer aane unopi wekuda kudzvanyirira kodzero dzevashandi.
Saka pogadziriswa sei apa vamasaraure?
Isu takaudza maticha mamembers edu kuti kana ZimSec ichida kuti mumake maexaminations chidimanda yefresh contract. The contract inoratidza kuti mari yamuchatandiriswa imari uye ichabhadharwa rini, kuti anobasa rekuisa sefiti pabasa ndiwe mumaka kana kuti ndiemployer. Tinoona kuti kana contract iyoyo yaburitsa pacheda kuti ibasa reZimSec vanhu vozoenda havo kunomaka. Saka contract yavo kana isina kurivhaiswa tikukurudzira maticha kuti asaende kunomaka kusvika pane fresh contract inodefina maros ichiratidza muripo unokwanisa kupiwa vanhu nenguva.
Tinoona kuti varayiridzi vakanyoresa bvunzo dzaakumakwa idzodzi. Pakaita here dambudziko rimwe chete rekunzi vange vachiburitsa magwaro ecovid-19? Chii chashanduka?
Hapana chaiburiswa, vanhu vaingoshanda vasingatobhadharwe painvigilation yacho, vaingoshanda vari exposed kucovid, vamwe vakatofa tine vamwe vatakaviga vachishandira nyika. Changochinja chete inyaya yeunhubu huri kuitwa nevari kumusoro kuZimSec, vanotori nepfungwa dzekuti vashandi imhuka. Kana vanhu vakanga vagarisa mumahofisi akakwirira ane mhepo dzinofetera, vanokurumidza kukanganwa kuti munhu ende vashandi ndo vari kutoita kuti makamarishoni acho amakwe. Zvimutemo zvavanenge vakungokanda, zvimwe anenge azvierenga mubhuku, zvimwe azinzwa panews, asi vasikazvisapoti nekuti mutemo wegaga unoda kusapotwa, especially kana pari pamalabor relations. Employer anenge aine basa hombe nekuti ndiye ane basa rinoda kuti riitwe.
Imiwo hamusi kuonawo here kuti zvinhu zvashanduka padenda recovid-19 zvokuti panogona kunge pachitorwa matanho iwaya ekurakidza kuti munhu haana covid-19?
Dambudziko ratinaro nderekuti kana kuri kutestwa ndiani ari kubhadhara mari yekutestwa? Isu tiri kungoti ZimSec kana ita kuti vanhu vateswe ngaibhadhare mari kumaservice providers, voungana pamacenters, vanhu vomira kiu vasati vaakomodhetwa, vasati vapiwa chii, kana kuti monzi munoenda kwakati unotestwa, kana usina kuwana certificate kwauri ikoko takapa service provider anonzi ngana, endai munotestwa mozouya kubasa maane certificate. Chatiri kuramba chete ndechekuti bedden iyoyo yekuti pabasa pange pari secure waparise ibzorerwe kumushande, mushande agara asiri kubhadharwa ndopega patiri kuramba.
Ava vanga vari mutungamiri weAtuzi vaobet Masaraure vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muAmerica vakawedzera makore vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba yeCovid-19 kechitatu. Bazi rinoona nezvemishonga rakati vana vari pamakore ari pakati pegumi nemaviri kusvika pagumi nemashanu vanokwanisa kubayiwa nhomba yetatu yePfizer. Runoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vatenda kuti mari dziri kuwedzerwa vari pamudyandigere neNational Security Authority kana kuti NASA kutanga mwedzi uno hadzikwani nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika, asi vachiti havo atsunyarwa. Mari idzi dziri kutangira pamadhora makumi matanhatu ekuAmerica, asi pachishandiswa chikero chiri pamutemo kwete mari dzepamukoto. Vari pamudyandigere vane makore akawanda vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa hadzisi kuvakwanira zvepakuti vanonge svosve nemuromo. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo mavhima vanoti hurumende inonzwisisa kuchema-chema kuri kuita vamwe vari pamudyandigere.
Takawedzera kumapensioners mari yavanotambira kuti inzane ne60 US dollars iri minimum, zvichireva kuti vamwewo vanenge vane mabrackets ari pamusoro vanenge vachitambirawo yakati kuti inonosvika maybe kuma300 and something ikoko. Asi chatinofanira kuyeuchidzana ndechekuti pave kuda kuti tione kuti tingarambe takabata value yemari iyoyo sei, nekuti pavanozoenda kunotenga mitengo yezvinhu inenge yakwira, uye vanenge vachitengesa vachireta nerate repaparallel market. Saka zvakakosha kuti tirambe tichitarisa nzira dzatingaita nadzo kuti tikwanise kugadzirisa ipapo mapensioners edu arambe aine value pamari yatinotambirisa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vatendawo kuti mari iyi ishoma.
Auction rate iri kushandiswa iyi haisiyo iri kushanda. Iri kushanda muZimbabwe iparallel market rate ayapfuura $200 kudhora reUS. Saka tikashandisa iyoyo munoona kuti 6000 inenge ichienda pa 30 US dollars, zvichireva kuti inenge itori pasi pelevel iri kutaurwa naminista ye60 dollars. Saka pari zvino haibatsiri kupundutsa upenyu nduramo yemunhu ari papension. Saka nyaya yemapensiona inyaya zvakare inofanira kunyatsoongororwa zvakasimba, nokuti kana waita pensiona unenge washanda washandira nyika yako, zvekuti unofanira kunge kana zvinhu zvakamira zvakanaka wakuendawo pamudyandigere, hakusi kudya ugere zvako nokuti wakatoshanda wakatoita pako.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatiwo vari pamudyandigere vachiri kuomerwa neupenyu zvikuru munyaya dzezveutano.
Vanhu vari papenjini vakati one day vanhu vakura vanenge vasvika makore 60 kana above. Vanhu vakadaro vanobatwa nezvakawanda paupenyu. Mari iri kutaurwa kana iri mari yemapensioners inogamuchirwa zvayo, asi haizokwani kuchengeta vaya vanenge vasingaendi kuvasa, nenyaya yekuti iyo zvino mishonga inoda mari yakati wandei.
Munyori mukuru uri mwesangano revari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vatiwo panotanga kubatwa zvimwe zvirehwarehwa mari iyi inobva yaita shoma zvikuru.
Iye zvino asat November PDL yemuno muZimbabwe yanga iri 58,284, hafu yacho yanga iri about 29,142, kota yanga iri 14,571. Saka it means kuti iko kana pakota chaipo chaipo hatisati tasvika. Problem inoitika ndiyo kuti 6,480 andataura ndiyo ichapinda mubhengi. Yapinda mubhengi imomo inobviswa macharges nebank. Finally pensioner anozowana kudai iri kuma lese kuma 5,000 iyoyo haisi kuwanikwa iri keshba, achaiswaipira kana kuti kuitransfer kubva kubank kuisa kueco cash. Saka finally pensioner anenge achizowana mari inenge kuma 4,000 yaanenge achiti ndiyo yandinayo panapa.
Vashandi vemumakambani nemuhurumende vanobatirwa mari pamwedzi nenasa kuti vazopiwa kana vave pamudyandigere kana kuti vakaremara vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
munhau dzemitambo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munhabvu zvichitevera kukundikana kweZimbabwe kutevedzera zvakatarwa neFIFA. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FIFA yakapa Sports and Recreation Commission kusvika kupera kwezuva ranezuro kudzora pabasa bhodhi reZifa iro yakadzinga musi wa16 mbudzi kana kuti Zimbabwe inodzingwa munhabvu yepasi rese. Asi SRC iri kutsika madziro kuti haisi kudzora bhodhi reZifa iri nekuti haina kuwana tsamba kubva kuFIFA yaivaudza kuti vaite izvi. Sachigaro weSRC vaGerald Mlotswa vatsinidza kuti havana kuwana tsamba iyi asi kuti vakanzwa kuti veZifa bhodhi yavakadzinga vakawana tsamba kubva kuFIFA. FIFA inokwanisa kutora matano kusanganisira kudzinga Zimbabwe chero nguva kutanga nhasi. Kudzingwa uku kunosanganisira kubuda makwikwi e 2021 Africa Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa9 ndira kusvika musi wa6 kukadzi. VaBrian Manyati veKeg Sports iyo inoita zvekusimudzira nhabvu mune vechidiki vanoti zvinorwadza kuti Zimbabwe isakwikwidze muAFCON.
Zvedivo tikamiswa neFIFA senyika kubva mukunge tiripo pamakundano ebhora Afrika yose ava kuda kuitika aya zvino uno. Tinenge tarasikirwa, zvinorwadza chaizvo. Zvinenge zvisina kunaka kuti titariswe senyika inopiringisha makufambiro akanaka emitambo.
Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti vatambi vakaenda kuCameroon havana manyukunyuku nekuti havana chokwadi kuti vachakwikwidza here makundano aya.
Tinotaura nevakomana vedu vamwe vari munational team, waruza confidence ngekuti zvakafanana nemwana wechikoro ari kuwerengera kuti anyore form 4 kana kuti form 6. Kuti anyatsokuprepare zvakakwana asina chokwadi chekuti achanyora here kana kuti haasi kukwanisa kunyora zvine effect yakati kurei.
Pamusoro pekudzingwa muAFCON, vatambi veZimbabwe havatenderwi kuwana mabasa kuzvikwata zvekunze kwenyika kana kubva kuzvikwata zvavari pari zvino. Zvikwata zvevanhukadzi nezvevechidiki hazvikwanise zvekare kutamba mitambo iri pasi peFIFA neCAF nevekune dzimwe nyika. Zvikwata zvemunhu hazvitenderwe zvekare kukwikwidza nezvimwe zvikwata muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Asi kune vamwe munyika vasiri kuvhundutswa nekudzingwa munhabvu yepasi rese uku. Mukuru weZimbabwe Football Stakeholders Association vaFrancis Zimunya vanoti Zimbabwe haina chainorasikirwa nacho chakanyanya ikadzingwa munhabvu yepasi rese.
Zimbabwe haina zvainorasikirwa nazvo kana yadzingwa musangano reFIFA. Asi chokwadi ndechekuti inotobhenefita zvikuru kubva muFIFA kuti imbokwanisa kuti inge ichishanda iri yoga kugadzirisa musha wayo.
Mukuru wevateveri venhabvu veWarriors Friends Club vatenda izvakati vanoti kudzingwa kunopa Zimbabwe nguva yogadzirisa nhabvu iyo yave manyama amire nerongo.
Hazvinei kubhanwa kana kusabhanwa nekuti bhora reZimbabwe ravhiringidzwa kare rinoda kutogadziriswa. Isu tinoti supporta SRC pane zvinoitika, regai bhora rimbogadzirwa zvino muZimbabwe pane kuti zviitwe zvakadhakwa.
MaWarriors akasimuka kuenda kuAFCON nechitatu svondo rapera nesvondo vakatamba mutambo wekuedzana masimba neSudan uyo vakaita mangange 0-0. KuAFCON Zimbabwe iri mugungano rimwe chete reGroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zimbabwe iri kuvhura musangano neSenegal musi wa10 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.